koyi nemere ko pane chavambotaura chava pane pavareswa kureve ndochokwadi chachoshe pavakavhoterwa kokutanga in 2013 vava nemakore 89 mazimbabwenzi vanhu vakafunda zvikuru tingati vanhu vasingagoni kuverenga kuzimbabwe inongora about 7% vamwe vese tinogona kuverenga nekuverengedza mukudaro munhu wese aiziva kuti mudaro yaane 89 yese muna 2013 vakavavhotera vachinyatsotoziva kuti kana tikavhotera munhu yaane 89 yese achatonga kusvika vane 94 yese kusvika 2018 saka hapana chinoshamisira ipapapo vanhu ngavasaita kunge vakukadzi kanhasi uno kuti wogara mudaro yaane 92 yese aiwa maitozviziva mazimbabwenzi maitozviziva 60 something percent vavo tikavhota tikatoda iye mudhara iyeyu mutana iyeyu cho ari nani ndozvitoripo zvimwe zvese zvavakuda kunzi ngasiye ngadi ngadi yatova kuiyo kuda kutituka isusu vanhu vakavhota kuda kutuka mazimbabwenzi akaita dhisijeni iyoyi ngatiremekedzanei kuremekedza vamwe venyu kuremekedza sarudzo yavakaita iyi sarudzo yakaitwa namazimbabwenzi ngairemekedza
asika vanopikisa vamangwana vari kuti aiwa vamugaba havana sarudzo yavakahwina vakatobirira sarudzo dzacho
vanotuka futi vanhu ivava vanotuka sadiki vanotuka african union vanotuka vanhu vese vakatarira maelections vakati akanaka ivo vega ndo vanoziva zvakanakira mazimbabwenzi ivo vega ndo vanoziva kuti vamugabe vana kuina maelections ivo vega varuza ndo vanoziva kuti handiyo sarudzo yemazimbabwenzi voga zvavo toti kana variyo vanoziva ngavachitonga vachitongazve asi havakatongika nokuti kuti utonge pane kaitikiro kanofanira kuitika pane zvinofanira kuitwa inyaya yesarudzo kwavari ngavamirire 2018 vadzoke futi vabamaradzwe futi kubamaradzwa mubox zvakare vacharamba vachingotaura kana vakatonyarara tingatoti paita problem vanotofanira kutotaura zvavarutotaura izvo zviya zviya varutogona nokuti ndozvoga zvavangagona kutaura havana kaa dzimwe idea